kufamba tade nenzira ipe mukombe ipe ho mukombe ndivane kufamba ipe ho mukombe ndivane kufamba Step by step, step by step.